manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 9/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano muHarare vachitsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCCC rokurudzira ZEC kuti itore matano kune vari kumirira ZANU-PF kubikita South musarudzo vaEnergy Mutodi nenyaya yemirizhonga yavari kupomerwa. Zera yowedzera mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vaita musangano muHarare nhasi vachishora vanopikisa vavati vanongovimbisa zvinhu asi pasina chavanoita. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro, vaMnangagwa vati bato ravo richakunda vanopikisa zvine mutsindo mumaguta.
Kuonekwa vaverengwa nedrone muri kuma 115,000. Wari munomukati. Kana tikazoverenga vari panze.
Mutungamiri wenyika vashorawo mabasa ari kuitwa nevanopikisa mumadhorobha vachiti vari kukundikana zvopakuti madhorobha azare masiweji.
Vari munovarare. Nokuti magorosa apfuura uyu maishashangiwa neopposition. Saka nhasi nokuona kwamakaita uku movatsvaira.
Asimeya weHarare vari vebato reCCC vati havawirirane nezvataurwa navaMnangagwa.
Isusu tinoti aiwa, isu tisu tiri kutsiva hurumende iyi. Iyo inofanirwa kuchibva nekuti yauraya zvese zvayabata zvinofa. Zesa yafa, Zinara yafa, NRZ yafa. Hakuna kwatiri kuinda, kwatakabva ndoo kwatiri kudzokera. Saka tinoti aiwa, hurumende ichavhoterwa, ihurumende yavachamisa.
Mutevedzeri wavaMnangagwa vaConstantino Chiwenga vashorawo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachivapomera mhosva yekuda kudyidzana nenyika dzekumadokero.
Nese manga muchidaira kuti nyika inovapa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Ko imi tinokupai nhai vedu wei kuti muteerere munhu ndizuro wandakanzwa zvikanziya. Kana mandivhoterai ndapinda muhofisi ndobva ndanotaurira Biden kuti ndaita dhiri rangu tibvisa masanction mapamusoro. Ndo chiito.
Asi vaFelix Mafa vanova mumwe mutevedzeri wemutauriri webato iri varamba izvi vachiti ndezvemugodzi matsuro.
Zviri kurehwa nababa vachiwenga vice president weZANU kuti tiri mapapeti eWest. Kwete, iwo ndiwa mapapeti eEast nekuRussia nemaChina varouya kuzomora upfumi pasina chavanoita.
Mumwe ataura pamusangano wanhasi ndiva Passion Java avo vakurudzira vanhu kuti vavhotere vaMnangagwa.
Isusu semaprofiti emuZimbabwe sekuti pasi nemhando takaona mumweya umo kuti musi wa 23 August chigaba cheuti chiri pano chiri kupinda muofisi.
Vaimbova nhengo yeCCC vaPaddington Japa Japa vataura pamusangano weZANU-PF uyu nhasi vachiti
pasi nemhando
door. Pass in the triple C. Your Excellency. Ndakaona kuti hazvina maturo. Tari kupurutswa nemhepo, Your Excellency. Tichibva tatera muna ye2000. Takatera bvataona kuti hakuna zviripo.
Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vange vari kunkai nhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Jeffrey Moyo.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa tsamba yenyunyuto kukomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, ichikurudzira kuti itore matano kune vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, uye vachikwikwidza vakamiririra ZANU PF kubhikita vaEnergy Mutodi pamhosva yavari kupomerwa yekuita zvemhirizhonga. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mutsamba yenyunyuto iyi vaJohn Mpandoki vakamirira TPC vati vamutodi vakatyora mutemo wesarudzo nekuita mhirizhonga, vachipomerwa mhosva yekuridza kuti kunhengo dzavo dzeTPC dzaita musangano wadzo. Vamupanduki vati
nhasi musi wa9 August 2023 sebato reTPC taenda kuzeti netsamba ine chinyuto chaEnergy Mutodi, uyo akaridza pfuti pabarazano Business Center paida kuuya President Advocate Nelson Chamisa. Takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri, asati asungwa.
Bato reTPC rinoti rakamhangarira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasendwa parutivi sezvo mupurisa aita nyaya yacho Constable Tapiwa Chiweshe vanonzi vakabviswa pavaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo. Mutauriri wemapurisa amasvingo Inspector Kuda Kwasha Dewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi.
Ndotoverifaya zvamabvunza kudai, ndopo ndototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei. Regai ndibvunze kubhikita kwacho.
Vamupanduki vati kana ZEC ikatadza kubata nyaya iyi nemazvo vachaenda kumatare.
Asi zvirimo mubumbiro remutemo kuti kana kandidheti ikaridza pfuti inofanira kusungwa choenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa.
Mukuru weZEC kubhikita vaMaxwell Mashava vevatenda kuti vagamuchira tsamba iyi.
Yeah, just confirmed kuti afiya kuofisa kana kuti vauye nayo kwandiri kutraining zvenyu kwacho. I just want to check the code of the list. I will check kuti zvinoda response yangu kana zvinoda response from the legal division of the commission.
Chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act chinoti vanokwikwidza havabvumiri kuita mhirizhonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo vakabatwa vanogona kumisa kukwikwidza kwidzwa musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divira vamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi vanogara vachiramba kuti vakaita mhirizhonga vachiti bato reTPC ndiro rakaita.
Petition yavo icharamba iri petition. Isu tisingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nokuti vakatema mota dzedu vakaita mhirizhonga muconstituency vari kubvarura maposta edu. Takaramba takapfumbata maoko edu nokuti tinozviziva kuti zveelection izvi izuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yeZimbabwe.
Zvichakadaro, sangano rinorira kodzero dzevanhu recommunity tolerance, reconciliation and development kana kuti COTRAD rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu remasvingo. Mukuru webasa musangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika 30.
So far political violence report ratiri kurekodha isusu rakudaridza 30 cases of political violence if not 40. Saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa. Then totarisa toona kuti vamwe vari kurohwa, toona kuti pane vamwe vari kutorambidzwa misangano. Hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena panonetsa.
COTRAD yati iri kuita zvirongwa zvekurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Nhasi tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA, amai Elizabeth Valerio. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu atanga nekuvabvunza zvavari kuronga kuita kana vakasarudzwa.
Panai zveupfumi munhu wose anotoziva kuti Zimbabwe ine pfuma yakawanda, tida kuti tive neZimbabwe dollar ine simba. Iko zvino toti kushandisa mari dzekune dzimwe nyika, but hapana hurumende inogona kufambisa agenda yayo yekusimudzira economy iyo ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Totiseuza tiri kuti tida kugadzirisa makampani kubva kusiru kusvika kuezimbabwe, tida kuti tidzokere pakusimba senyika, makampani edu ose achishanda zvakanyatsokwana. And ndo zvichatosimudzira mari yedu muno muZimbabwe kuti ive nesimba. Mamining activities muno muZimbabwe anofanirwa kutova ari transparent, tichitoona kuti mari dzatiri kuwana pamamaini ivayo ari tosimudzira nyika. Hatichadi kuona hurumende ichigadzirisa mamega deal tisingatomboone tichikuitika paground. And then I think finally tida kuona future yeZimbabwe inenge ipina masanction. Saka tisu seuza tatotanga process yekuti tinzwisisewo nyaya iyo yesanction kuti tizive kuti toibvisa sei. And inotanga nekubhadhara zvikwereti zvedu senyika.
Asika hurumende iri kuti iwo masanctions aya ndo ari kupa kuti itadze kubhadhara zvikwereti nekugadzirisa upfumi.
Kukanyatsotarisisa muZimbabwe inga tiri kushandawani nenyika dzakasiyana-siyana. Chero makantries ivayo ari kuti ndoakaita masanctions muZimbabwe vari kutoita basa nesu wani. Tiri kuona mazen industry achiri kufamba achipinza vanhu vekunyika idzodzo. Mamwe makantries acho ari kutounza chero aid, vari kutotibatsira nezvavanogona kuti tive nemishonga, tive nezvinhu zvakasiyana-siyana senge macommunities. I think macommunity projects akawanda ari kutobatsirwa nemaforeign countries ari kutonzi ndo ari kuuya nemasanctions. Saka I think panya yemasanctions, yes tine masanctions, but hazvireve kuti hatisi kubvumirwa kuita maindustrial development, hatisi kurambidzwa kuti tishande nedzimwe nyika. Saka paekonomy pacho kuti masanctions ndo ari kutokonzeresa kuti nyika isafambe, I don't believe kuti ndizvo.
Tiri kuona kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika ndimi chete muripo, kune mamwe mapato kana nhengo dzeparamende vangori varume vakawanda. Munoti kudini nyaya?
Handisi kufara nenyaya iyoyo nekuti taide tine vadzimai vakawanda vari papresidential ballot, but chero mumamps mukanyatsotarisisa tine vadzimai vashoma. Saka nyaya yacho ida kugadziriswa. Inotanga nekuti mapolitical parties kana vachironga macandidates avo vanofanirwa kutotarisisa nyaya dzevadzimai, vachiziva kuti kana tichienda kumaelections let's make sure kuti tinenge tine vadzimai vakatiwandei kuti tigadzirise nyaya dzevadzimai, vasikana, vana vedu munyika munomu. Totofanirwa kuva tine vadzimai muhurumende and vadzimai vanofanirwa kutova vari 50-50. Until we fix that problem, nyika yedu hakuna kwairi kuenda, because nyaya idzodzo dzichida kugadzirwa nevadzimai ndo dzichatoona kuti tichimbise nyika yedu kuti upenyu hwedu ushande zvakanaka. Vadzimaiwo vane pfungwa dzavo dzakasiyana nevarume ende vanogona kutouya nemaideas anotogona kutisimbisa tose.
Mutungamiri webato reUZA amai Elizabeth Valerio vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori anorwira kodzero dzevechidiki pamwe nevanhu vakaremara, Olivia Gumbo, akaburitsa bhuku rinorayira makudzirwo evana panguva ino vanhu vakawanda vave kushandisa dande mutande. Humizha hwechizvino-zvino, mutori wedu wenhau Pasumo Ndlovu anoti panyaya iyi zvizere.
Bhuku iri rinotarisa nekudzidzisa vabereki kukudzwa kwevana panguva ino yakatekeshera umizha neumetura mumagariro evanhu. Bhuku iri rinonzi Parenting of Children of Influence in the Digital Age rine zvikamu gumi nezvishanu. Gumbo anoti bhuku iri rinopa yambiro yakasimba kuvabereki pakunzwisisa nzira dzekuyambira vana vavo.
Ibhuku rinobatsira vabereki kuti vakudze vana vakura munova nemichina yemasova ano yatingati technology dzingava mbosharunare maradio kana matv uyezve vana vanoendawo pa online vachienda pa social media vachiverenga vachishandisa madata bundles.
Gumbo anoti bhuku rake rinoyambira vabereki kuti vachengetedze vana vavo kubva kumirizhonga inoitwa padande mutande.
Saka vabereki munofanira kuramba muchingoona kuti vana venyu vari kufamba sei, vana venyu pavari kupinda ndipo here pakakodzera, ende muchikwanisa kuva protectawo kuti vasange vachikwanisa kuitwa cyberbullied mwana osvika pakuti aenda kutozvipfuudza nekuti ndiri kuramba ndichingotukwa online.
Munyori uyu anoti chakakosha ndechekuti vabereki vaongorore kuti ndezvipi zvakanakira vana vavo pamagwaro ose avanoshanyira padande mutande.
Saka ini ndinongokurudzira vabereki kuti nzwisisai kuti vana venyu pavari kushandisa mafoni vari kuenda pazvigwaro zvipi, tingati maapp api, kuti mungonzwisise kuti zvii zvavari kuona kuti muve muripo kuvachengetedza, nekuti pamafoni ipapo pane zvinhuwo zvimwe zvakashata zvinenge zviripo, pane zvinongouya zvatinoti mapop-up zvinongorikana zvauya mwana ovha toti regai nditarise, pamweni ovha atozoenda pane imwe site isina kumira zvakanaka.
Mukuru wesangano reTag Life International Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vati zvakakosha chose kuti vabereki vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nevana vavo.
Ii bhuku rinotikurudzira kuti hazvichagoneki kuti vabereki vasave neshungu dzekuzoti chichiri kuitika muupenyu hwevana vavo. Mazuva ano vabereki munhu anongobva kubasa kwake oenda pafoni pake mbereki atova pa WhatsApp kana kuti paFacebook zviriko mazuva ano izvi, akukangamwa kuti mwana abva kuchikoro, mwana aoda kuzikamwa kuti ari pati.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakatotanga kudzidzisa kushandiswa kweinternet muzvikoro.
Sebazi reprimary nesecondary education rezvedzidzo tinonzwa kufara chaizvo nekuti isu taakudzidzisa vana vedu nenyaya yemasaisai zvakabatana izvine yatinoti iyo digital technology.
Vantoro vakurudzira kuti vechidiki vasawanikwa vachishanyira madande mutande asina kururama.
Nyangwe hazvo tichishandisa masaisai kuti tikwanise kubudikidza dzidzo yedu yemhando yepamusorosoro, tinofanira kunge tine ungwaru neuchenjedzo hwekuona kuti zvimwe zvinhu zvatinoona pamasaisai hazvizi zvinofanira kunge zviri nezvine vana vedu.
Gumbo ndimuzvinafundo munyaya dzezvedzidzo zvebudiriro uye ane rimwe bhuku raakaburitsa rinonzi It's For You Lord, Surrendered to His Will. Gumbo anozivikanwa munyaya dzekurwira kodzero dzevechidiki pamwe nevakaremara uye ane zvirongwa zvekubatsira vakaremara zvikuru mudunhu reChiredzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta yekufambisa dzimotokari wakakwira mumadhora ekuAmerica, asi uchiderera kana uchitengwa nemadhora emunyika kutanga nezuro wakare. Mutengo wedizeri wakakwira nemasendi manomwe kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi masere, US $1.58, kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemashanu mumari yekuAmerica, kana kuti $1.65. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora nemasendi makumi mashanu nemanomwe emari yekuAmerica, kana kuti $1.57, kuenda padhora nemasendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti US $0.61. Asi mumadhora emunyika dizeri rakadzikira mutengo kubva pazim $9,203 per liter kuenda pa $7,492.63 per liter, kuchitiwo mutengo wepeturu wakadzikirawo uchibva pa $9,113.66 kuenda pa $7,300.72 per liter. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kugadzikana kwedhora remunyika ndiko kwakonzera kuderera kwemutengo uku mumari yemunyika. ZERA yakazivisa kuti mitengo iyi ichange iripo kusvika musi wa4 Gunyana unove mwedzi unouya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Niger yakatemerwa zvimwe zvirango nezuro mushure mekunge mauto apedigura hurumende yenyika iyi aramba kugamuchira nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumavirira reECOWAS, African Union neUnited Nations. Mauto anochengetedza mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu vaMohamed Bazoum ndivo ari kutungamira nyika pari zvino. America inodyidzana neNiger mukurwisa vanopfurikidza mwero inoti ichine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika achadzoserwa pachigaro murunyararo. China yazivisa nhasi kuti vanhu 33 vakafa, vamwe 10 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi mushure memafashamo emvura akaitika mumatunhu ari kumavirira kweguta guru renyika iyi reBeijing. Vanhu zviuru mazana nematatu zvine gumi kana kuti 310,000 vakasanganiswa magariro nemafashamo aya akaparadza dzimba zviuru 35 kana kuti 35,000. Mvura yakanaya muBeijing haisati yamboonekwa mumakore zana nemakumi mana adarika. Muchikamu chedu chesvondo rino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Mikaya Bandama, avo vane kambani yavo yeSolar Rise Energy inoita basa rekuisa magetsi emoto wezuva mudzimba, muzvikoro, mumachechi nemumahofisi. VaBandama avo vanonyanyozivikanwa nerekuti Kaya vanoti wokumusha vanobatsira zvakare kubhadharira vana vanoshaya mari dzechikoro pamwe nekurapisa vakwegura nevanoshaya. Ngatinzwei vachitsanangura mashandiro avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoita basa rekusungirira masola mudzimba, machechi, mabuilding akasiyana-siyana neimwe yatinoiti ground mount. Saka zvinongosiyana-siyana kuti vanhu varoda kusungirirwa papi masola avo. Saka kuno kutinengesa masola as a way yekuti vanhu vanonge varoda kusevha pamabills avo emagetsi. Saka isu tinoisa masola edu tichifida back into the grid kuti vanhu vasazenge vachibhadhara magetsi avo nemutengo yakanyanya.
Izvi zvinhu zvamaiita muchiri kumusha here kana kuti makazozvitanga mave kuno?
Pandakatanga taishandiro kambani tichingobatawo izvo zvemasola tichiita zvakawanda zvakasiyana-siyana. Saka imomo kufamba kudaro ndopatikazoonawo kuti ndingaitawo sei kuti ndigokwanisawo kushata tiri pangodega. Saka mukufamba muchibvunzawo nevandaishanda navo, ndoda kutendawo vaindibatsirawo, vakanditwa ano pinda muindastry imomo uone kutiwo zvinoitawo sei and zvinobatsirawo vanhu vakati wandei vakasiyana-siyana.
Mataura nyaya yekubatsira vanhu vakasiyana-siyana, mungataura kuti munovabatsira nenzira ipi?
Tinobatsirana kwete zvivozvarwa zveZimbabwe chete, asi chero vana vanenge vauyawo kuno, even nevanhu vakuru vanenge vauyawo kuno. Handingati zvinhu zvatakaplana kuti ndoda kubatsiranawo nevanhu kana tasei, asi kungoono kuti ava vanhu nyange vauyawo vaita sei, havangasave pamwe vasiri vanhu veropa rangu, asi munhu ende kuti ndive pano nhasi ndakabatsirwawo nemumwe munhu akakwanisa kunditorawo mumaoko make kwakubva andidzidzisa zvinhu zvese zvandakadzidza kuti ndigova pano nhasi.
Vanenge vaine mvumo yekushanda here ivo vachienda kuchikoro vanavo?
Kana vauya vanowanzopiwa masocial avanovatendera kuti vange vachishanda. Saka tinocheka kuti kana vaine social kuti vange vachikwanisa kushanda, then vongoshandawo zviri pamutemo ma20 hours iwayo paweeki kana pavanenge vachikwanisa kuuya, nekuti vanenge vari pachikorowo futi.
Mune matambudziko amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu iri?
Matambudziko atinosangana nawo akati nyanyei ingori nyaya yekulinka kuwedzera mabasa. Ndingangoti ndo nyaya inenge ingoripo nekuti kubuilda relationship ndongangoti ndo biggest challenge since tichangobvawo kupinda muno. That has been the biggest challenge kuti tisangane nevanhu to grow that network. because unongochishanda mumba memunhu uchangochishanda kana kuti pabasa pevamwe vanhuwo. Saka vanhu vanenge vachida kunge vambonzwawo kuti makamboshanda kupi muchiitei, and also vamwe vanenge vachida kupa mabasa futi vanenge vachida kutomboonawo kuti mumbora anani ende mabva kupi.
Chizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Nikaya Bandama vanove muridzi wekambani yemagetsi ezuva yeSolarize Energy vange vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Mumutambo weChibuku Super Cup, Yada yakunda Cranbourne 1-0. Kuchitiwo mune mumwe mutambo, Shisham neBlack Rhinos zvange zvaguma zviri 0-0, Rhinos yazowina vaenda kumapena 4-3. Tichiri panhau dzemitambo idzodzi, sachigaro weSimba Bora vaIsaiah Mufurutsa, avo vaive sachigaro weDynamos kwemakore mana, vanoti havana ruremekedzo neDimbare, vachiti yakangofanana nezvimwe zvikwata zvisiri muPSL, zvekuti icharamba ichitatarika mumukombe weChibuku Super Cup, uyo Dynamos isati yambotora kubva waparurwa muna 2014. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakabatanidzwa kusangana neSimba Bora, iyo vamwe vanoshedza vachinyomba kuti Dynamos yechipiri nemhaka yekuti yakavakwa nemhodzi dzakabva kuDynamos kubva muutungamiri kusvika kuvatambi nemuvararidzi. Pamusoro pavamupfurutsa, Simba Bora yakatora zvekare kubva kuDimbare muraridzi tondera indiraya nevatambi vasere kusanganisira Patson Jaure, uyo aive kapteni weDimbare mwaka wapera. Asi vamupfurutsa vanoti Simba Bora Simba Bora yakazvimirira vachiwedzera ivo kuti
hapana chinotomboshamisira kuti kunotamba neDynamos. Zvangofanira kutamba nechero timu iri muriki panguva inei.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti
zvakune varairidzi vedu vakumana vanofundisa vakumana vedugori kuti vanoronga choro dzavo dzakamira sei, sezvo vachizivawo kuti kusimba bhora kune vamwewo vakambotambira chikwata chenu. Saka zvinenge zvasara kwavari vanoziva kuti havanotamba zvakaita so.
Pamakore masere akwikwidzwa mukombe uyu, Dynamos yakangokwanisa kupinda mufinari kamwe chete muna 2015 apo yakarohwa 2-1 neHarare City. Harare City yakatora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017, FC Platinum muna 2014 na 2021, Ngezi muna 2016, Triangle muna 2018 ne Highlanders muna 2019. Parizvino mukombe uyu uri maoko eBlue Chiefs, iyo iri kusangana nevavakidzani vayo veHighlanders munharaunda yekutanga. Asi munyori mukuru weManica Diamonds vaSugar Chagonda vanoti varoda kutenda vatsigiri vavo neruya muro rwavo nekusimudza mukombe weChibuku Super Cup uyu.
Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na 2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru. Iko zvine zvi vane tatsiro yakanyanya chaizvo, nekuti ukatarisa palogo tiri panumber 3, asi kuti tikuti kuuya kwaita Chibuku Cup kwatipa mumwe mukana wekuti titsvage mukombe watinogona kuwinira masapoters edu.
Chikwata chichatora mukombe uyu chichawana tikiti rekumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederations Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe chirongwa chedu, vateereri cheLive Talk, The Diaspora Forum na 8 PM manheru ano tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mutlanga achikupai chirongwa cheIsindebele.